Nyaya Dr. Magombei inoti shungurudza zvikuru nekuti sezvamunozivawo vanga vachitungamirira bato remana chiremba vanoshandira hurumende ende nyaya yavo yanga iri yekuti mari yava kupiwa haisi kunyatsokwana kuti vakwanise kuramba vachienda kubasa mari iyo inoita $80 per month sezvamunoziva vanga vachimboshayikwa mazuva apfuura ivo vanoti vakatochewa vakarohwa vakaitwa sei saka vanga vachida kuti vakwanise kuenda kusouth africa kuti vanoonekwa nanachiremba ukoko nekuda kwemamiriro angaita zvinhu muzimbabwe sezvamunozivawo haikoti yange yavabvumidza kuti vaende vanoonekwa nachiremba vaonekwe kuti vangabatsirikana sei asi tinonzwa kuti mapurisa akavarambidza kuti vakwanise kuenda kunorapiwa isi tinoona sokuti zvinhu zvakadai hazvifaniri kuitika munyika inotaura kuti mune dhemokirasi vanhu havafaniri kuabductiwa vanhu vanofanira kusiyiwa vachibvumidzwa kuenda kunowana rubatsiro rwuri medical saka nekudaro tinokumbira hurumende nevamwe vangabatsira kuti vakwanise kupa puresha kugovernment kuti siye Dr. Magombei vaende vanorapiwa tione kuti hapana chakakanganisika here panguva yangu asiri kuwanikwa
imimi sana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu munoda kuti zvinhu izvi zvifambiswe sei chii chamuri kufunga kuti mungaite kuti zvinhu zviite nani
isu maonero edu ndeyekuti gore negore nyaya yemastrike ikuramba ichiitika and maissues akuramba achitaurwa ndivawo amwe chete ekusabhadharwa zvakanaka nekushayikwa kwezvinhu zvekushandisa muzvipatara tinoona sekuti dzinyaya dzekuti dei government yaita kuti mapriority ayo ave right zvaibatsira kuti tisarambe tichiita mastrike gore negore nekuti pakutaura chokwadi vanhu vangati medicine icalling but hapana munhu anoda kushandira mahara vanhu vane mhuri dzekuchengeta and gumisiro dzacho ndedzekuti veruzhinji ndivo vanorasikirwa neupenyu panoitika mastrike awagore negore nekuti ivo vakuru vehurumende nevamwewo vanokwanisa kuzviendesa kune dzimwe nyika kuti vanorapiwa ndokusaka nguva nenguva muchinzwa zvichinzi varapiwa kunze vaenda kupi vaenda kupi nekuti zvipatara zvedu hazvisi kushanda zvakanaka havasi kuinvesta zvakakwana muutano hwemhuri yezimbabwe